Chekwata ichi chaunganidzwa kuti chitange gadziriro kunyange hazvo mutambo ne South Africa wabviswa muna chikumi kuendeswa muna gunyana. Chikwata ichi chine vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Tinoka Dewere, Knowledge Musona, Prince Dube, Ovid Garuru, Kama Billiards na Marshall Munetsi avo vari kusimudzira zita renyika zvakasimba vari kunze kwenyika. Mutambi mutsva muchikwata ichi ndeye Brandon Galloway, uyo anotambira Luton Town muEnglish Championships, uyo achangobva kupiwa pasipoti yeZimbabwe pamwe naAdmiral Muswe weWycombe Wanderers, uyo akapedzisira kutambira Warriors kare. Vamwe vatambi vachevedzwa ndeJordan Zemura, Tendai Darikwa, Teenage Hadebe, Jimmy Dzingai, Perfect Chikwende, Tabanika Musoko na Tafadzwa Rusike. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Arius Banda, King Nadolo na Carlos Mavuruma vapiwawo mukana wekuve muchikwata chemakundano akakosha aya. Manager weMawarriors vaWellington Mpandare avo vanga vachitaura nevatambi ava pamwe nezvikwata zvavo vanoti varikona Zimbabwe ichikwikwidza zvakasimba kuenda kuWorld Cup kuKata uku.
Chavakomana vanoda kuratidza ukochi munyowa nekuti aiwa ka hasina basa kuti makochi akachinja, but iwewe uripo wacho tinokuhwinira. Aiwa, World Cup tomboendawo chete, kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Vamwe vatambi vachevedzwa zvekare ndeMartin Mapisa, Talbert Shumba, Divine Lunga, Onesimo Basera, David Moyo, Nox Mtizwa na Terence Dzukamanja. Kunze kweSouth Africa, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana neEthiopia. Gungano iro nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObert Musungo vanoti Warriors anokunda.
Gala takairwa kakawanda ibvende kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana qualify at this time. South Africa, kundokutovadya.
Warriors akatobudirira kare kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations, ayo vaive mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Asi vari kurwira kupinda mumakwikwi ekupedzisira eWorld Cup kuKata kekutanga kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.